Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi chipiri kukazi 2019. Dare re Constitutional Court rinoti kushandiswa kwemauto nemapurisa sevachuchisi vehurumende mumatare edzimosha hazvisi pamutemo. Munyori akaita mukurumbira munyika nekunze Dr. Charles Mungoshi vanoradzikwa kumusha kwavo kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Nengo yezano PF yakaitwa gamba nenyika vakalistas andlovu vanorangarirwa mubulawayo nhasi. Urongwa hwekutsvaga vanhu vakawirwa netsaona yepa Battlefield Mine kukadoma huri kuenderera mberi mushure mekunge vanhu makumi maviri nevana vawanikwa vakafa vasere vakawanikwa vachiri vapenyu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzotanga kuzeya zvingave zviri mugwaro reurongwa hwemari uchataurwa mangwana nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn panonetsa mangunjwa. Muchirongwa chedza Connection paLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 154-60 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.